Ichokwadi chekuti the city general council yakaita resolution yekuti maunion aya hakwanisi kuuya ku general conference iri kuitwa musi wa 29 October 2021.
Sei masangano maviri awa achirambidzwa kupinda mumusangano mukuru uyu?
Chekutanga ndechekuti tione kuti R2C yatora ZCTU kuenda nayo kumadare imbori chii, ine ukama wakadii neZCTU. Musi wa 26 June, General Council yeZCTU purported to affiliate R2C.
Saka vaMasvingwe, kana vaikaitwa nhengo yeZCTU, chaipa chizve?
Mutemo weaffiliation hauna kuteedzerwa. In that constitution inoti kana union ichiaffiliate, zvinoitwa chete negeneral council iri musession by 3/4 or 2/3 majority. Izvi hazvina kuitika, hapana kana voting yakaitwa. Constitution haina kuteedzerwa. Saizvozvo R2C haisitori nhengo yeZCTU. Takanyorera mukuru, munyori mukuru weZCTU tichimutaura kuti zvigadziriswe izvozvi. General Council inofanira kugara pasi yoteedzera mutemo, yovhota, yoonekwa kunzi R2C ya affiliated here ne 3/4 or 75%. Chechipiri ndechekuti vamhanya kumatare vachiti nyaya yenzi kwechimbi chimbi. Maonero angu, hapana chimbi chimbi iripo, nekuti musi waSeptember ava vanga vatotaurirwa kuti ndo resolution yaitwa neZCTU, vanga varitorimo. Tabvapo takaita magenera conference mairi mayoung workers, tikazoitazve yemawomen, havana kuparticipata umomo. Chechitatu ndechekuti vari kuti Congress general council imiswe, asi havasi kuratidza kuti chingaitike kwavari ndechei Congress ikaenda mberi, kuti pane irreparable harm here ingaitike kwavari. Havasi kuratidza izvozvo nekuti ivo havana kana munhu ari kumira secandidate pane vari kuvhoterwa. Saka Congress haingamisirwe izvozvo. Ndomaonero angu.
Asi sei nhasi ZCTU yave kuti R2C haisi nhengo yeZCTU? Yaidini kuzvitaura pachena nguva yose iyi pasati pave nesarudzo dziri kuda kuitwa?
The political dynamics dziri muZCTU ndedzekuti R2C yakaberekwa navamutasa vanova candidate ichairi kukwikwidza pageneral conference. Vamutasa vanovimba kuti R2C kana iripo ichati mavhoti avo awedzerwe. Zvakaita ZCTU zvakaitika musi wa 26 June. Hapana nguva yati yaperaba zvekuti tinganzi takazvinonokerei kuzvitaurira. Dambudziko nderekuti anenge ari sachigaro pakaitika izvi ndivamutasa. Vamutasa ndozve vari kuda kuti R2C ivavhotere. Ndo pane dambudziko.